vanhu vanga vari pedyo nemurume afa uyu pawayan park 1 vanoti vafumobata jongwe muromo vachida kukurumidza kuvhota asi zvakona n'anga murapo achida mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vaudza studio 7 kuti tozovabata sezvo vanga vakabatikana asi mutungamiriri webato rinopikisa ve-TCC vanelson chamisa vavhota pakuwadzana 2 primary vachichema-chema nemabatirwo ari kuitwa tsarudzo nezek
vavhota hakuna kumira zvakanaka munzvimbo dzakasiyana-siyana kunyanya mumadhorobha mavari kuda kuti vamise kuvhota kwevanhu asi kumaruzevha tikunzwa kuti vari kushandisa mhirizhonga nokumanikidza nekutunyikidza masabu nokuteta sii pamutemo basi kuita magesi ari kumanikidza vanhu kuti vhoterai pakati takuona kuti mavhotera pati kutyora mutemo ikoko saka tatuma matimu edu kuti zvirambe taudzawo vezek hatisi kufara nenyaya ingi iri kushandiswa hatisi kufara nenyaya yokuti hamuna kuti vavhota
vachamisa vati zvisinei nezvinyingaidzo zvaitika nhasi vari kutarisira kukunda
asi tero vakaita sei zimbabwe yarangarirwa namwari wedu nyika ino yane takahwina takahwina tinotandira tahwina
kunyange zvazvo kune dzimwe nzvimbo muharare kwamuka kuine mapepa akawanda zvakanyanya anga achikurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vasavhota sezvo sarudzo dzatobiridzirwa nechekare vachamisa vati awa mabasa evari kuziva kuti vari kuzokundwa vachamisa vachangobva vari kukukidza kukuwadzana west vakamirira bato rezanupf vatauya mauka vabva vasvikawo vakaenda kumukuru wezek vachinyunyuta kuti vatsigiri vavachamisa vaita rusha nekuimba vachiti zvakanganisa vavhoti
vachamisa vasvika pano vakaunganidza vanhu panzi tinova mutemo usingabvumirwe nezeki vamwe vanga vatopfeka rigare yabati zvokuti zvinokanganisa vanhu vari kupinda kunovhota nekuti inyaya yekuratidza zvinhu zvekuti zviri kunze kwemutemo
asi mukuru wezek anoona nezvesarudzo pavhoti ravachamisa vawili mate vati
kufunga kwavaita vashuva vafungutsa vanhu vakawanda paindia ini zvekuti zvaanga zvine disturbance asi isusu tacho kuti vose vanga vari muno vanga vachivhota panguva ino tativapa mukana wekuti vavhoti
vanyamubarwa sheki vanovhota kuavondra uko kwanga kusinawo mapepa ekuvhotera vaudza studio 7
tondipini ranga riri zuva ringuzikanwa kubva kuzeki kubva kutojipetei tinoisavhoti tinotauya kuti tivhoti oudzwa ndapana baloti
ambuya chinese ndaramasha avo vafamba kunzvimbo nhatu vachitsvaga zita ravo vakarishaya vati
ndokuya kuno kuseuu kuti haiwani ndaritsvaga futi ndarishaya saka ndatozorayira kuti ndochiita sei kana vakandikanda kutukure ini zvokuti mota yekufambisa handina ndoenda nei
kunze kwekunonoka kutumira mapepa mamwe mapepa ekuvhotera anga akakanganiswawo pachipesaniswa mufananidzo yetripc nezanupf mumashoko kuvatori venhau seki yati muharare zvikamu makumi maviri nezvitatu kubva muzana kana kuti 23% ndidzo dzavhura nenguva kumashonerland east zeki yati zvikumi makumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti 95% zvavhura nenguva zvimwe chetewo nekumashonerland central nzvimbo dzakurumidza kuvhura dzinonzi dzange dzichisvika zvikamu makumi masere nemashanu kana kuti 85% vari kutungamira sadak mukuongorora sarudzo vanevas mumba vashora zvikuru nyaya yekunonoka kupiwa mapepa ekuvhota kwaitwa nezek sangano remagweta rezimbabwe lawyers for human rights rinoti razivisa zek kuti ikasakurumidza kupa vanhu magwaro ekuvhota ichaiendesa kumatare mumashoko kuvatori venhau zek yati yakanonoka kudhinda mapepa sezvo panga paine nyaya dzakawanda dzange dziri kumatare vatiwo nzvimbo dzese dzanonoka kutanga kuvhota vanhu dzichavhurwa kusvika mangwana ndakamirira studio 7 muharare ndine rutendo mawere